manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 26 2020 makateerera ku Studio 7 nevenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Totarisira kuti muzvipatara kuma quarantine centers nyaya yekutestiwa ino tinoshuvira kuti dei yawedzera kuti vanhu dei vachikwanisa kutestiwa nokukurumidza maresults achibuda nokukurumidza izvozvo zvinoita kuti pakwanise kunyatsa kuonekwa uwandu hwechirwere ichi muvanhu kana munyika
Vanhu vaviri voshaya nechirwere cheCovid-19 ukuwo vashandi vemuzvipatara mazana matatu nemakumi maviri nevatatu vachibatwa nechirwere ichi. Vaimbova mutungamiri wehurumende yeBritain vaTony Blair vanoti vakagadzirira kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa asi vachiti Zimbabwe inofanira kuzvipira kuvandudza zvinhu munyika. Kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kubatsira vanhu nezvekudya vakawanda vanoti nzara yapfunya chisero mumisha yavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika huri kuramba huchikwira mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vashaya vari muzvipatara kuBulawayo neMashonaland Central neZuro. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwasvika pazviuru zviviri nemazana mana ane makumi matatu nemana kana kuti 2434. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave mazana mashanu ane gumi nevasere kana kuti 518. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru zana zvine gumi nesere kana kuti 118,000. Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka muzvipatara sezvo paine vashandi vanosanganisira vana chiremba nevakoti vanosvika mazana matatu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 323 vabatwa nechirwere cheCovid-19 kusvika pari zvino. Chipatara cheparirenyatwa icho chiri kurapa vanhu vakawandisa vane chirwere ichi munyika chinoti vashandi makumi manomwe kana kuti 70 vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Izvi zvaburitswa mumashoko kuvatori venhau padande mutande reTwitter rechipatara ichi. Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka kuzvipatara zvemupilo neUnited Bulawayo Hospitals uko kune vashandi vabatwawo nechirwere ichi kusanganisira vakoti navana chiremba. Vakuru vakuru munyaya dzezveutano muBulawayo vanoti misha inogara veruzhinji inoti Caldre Park, Magwegwe West, Nkulumane, Mganwini nejeri rekami yatarisanawo nedambudziko rakanyanya rechirwere ichi. Hurumende iri kutarisirwa kusembaradza urongwa hwekuti vanhu vagere munzvimbo idzi vavhenekwe nekukasika. MuBulawayo ndimo mafa vanhu vakawandisa nechirwere ichi vanove gumi nevatanhatu. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti vanhu vakawanda vanofanira kuvhenekwa kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Totarisira kuti muzvipatara kuma quarantine centers nyaya yekutestiwa ino tinoshuvira kuti dei yawedzera kuti vanhu dei vachikwanisa kutestiwa nokukurumidza maresults achibuda nokukurumidza izvozvo zvinoita kuti pakwanise kunyatsa kuonekwa uwandu hwechirwere ichi muvanhu kana munyika. Saka shuviro ndeyekuti zvirambe zvichiwedzera kutesta ikoko.
Ko Dr. Maida munangaziya sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Mabvunza zvakanaka. Muchaona kuti chirwere cheCovid ichi chinoita sekunge munhu abatwa neflu. Saka muchaona kuti asi zvinonyanya ku tariswa kuti munhu kana anga achinzwa zvinozoita kuti vanhu vati aiwa regai vatingati rapid response team vaya vambomutarisa vamuongorore uye aitwe test. Zvinhu zvakafanana nekuti munhu anenge achidziya muviri yatingati fever yaya kuti kana akatorwa temperature nematoti mainfrared thermometer temperature yake inenge yakakwira uye kana achirwadziwa pahuro yatongoti throat irritation iya kunzwa kuneta uye kungonzwa muviri kurwadza akatingati muscle aches uye kunzwa kakuzarirwa kangotanga kaasinganzwisi kuti kari kubva nepi. Vamwewo kana zvaanyanya anonzwa musoro uye kunzwa kakuda kurutsa kana kutorutsa kana kutoita kuchaya kana kuita manyoka.
Saka kana zvadai mune muchikurudzira kuti munhu aite sei chaizvo?
Tinongokurudzira nechekuti munhu akangonzwa kuti zvandinonzwa izvi haisiri zvakada kuita seflu asi ndine kakuzarirwa kachikosoro kakurwadziwa pahuro kakukwira temperature kandisinganzwisi ngaakurumidze kufonera patoll free number yetu 019 kuti vabatane nevemarapid response team vakasiyana siyana vanozomubatsira kuti aongororwe zvikuru kutestiwa netest yatoti yePCR test inoita kuti ikurumidze kuona kuti ane utachiona hweCovid here.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana masere zvine makumi maviri nemasere kana kuti 828,000 vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvisere nemazana mashanu nevapfumbamwe kana kuti 17,509. Vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nevana kana kuti 484,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarikawo mamiriyoni gumi nematanhatu kana kuti 16 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni mana kana kuti 4 million. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi mana nematanhatu kana kuti 146,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nemashanu kana kuti 645,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana maviri kana kuti 9.2 million. Vaimbova mutungamiri wehurumende yeBritain vaTony Blair vanoti vakagadzirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa asi vachivakurudzira kuti vawandidze zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi. Zimbabwe pari zvino iri kushorwa zvakanyanya neUnited Nations nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu uye kuva nechekuita nekupambwa kwevanhu nevanofungidzirwa kuti vasori. Asi hurumende inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Vachitaura nenhepfenyuro yeCNBC Africa vaBlair vanoti Zimbabwe ine mukana wekuti ive pakati penyika dzakabudirira. Hurumende yavaBlair muna 1997 yakagura ukama neZimbabwe mushure mekutadza kuwirirana panyaya yekugoverwa kwevanhu vatema minda. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Chakakosha chekutanga kuti vanhu vese vazive ukama wagara huripo pakati penyika yeZimbabwe nenyika yeGreat Britain. Zimbabwe yakazowana kuzvitonga kuzere kubva kunyika yeGreat Britain. Chechipiri, vamugabe vaigaro popota maiinzwa vachigaro taura ivo kuti Tony Blair na George Bush ndio vaidomana mazita maviri vaiwanzo vatukirira zvakasimba kwazvo.
Chikonzero chaiva cheya
vaiwanzo doma ra Tony Blair vachivati ivo ndio vakazenge varamba kuti zvekuvandudzwa kwevhu kana kuti zvekutorwa kwevhu zvinge zvichifamba munharurano dzanga dzaitwa kare. Saka kuti va Blair vange vachitambanudza ruoko rwavo kuna vamunangagwa hachisi chinhu chakaipa, nekuti mpfungwa dzavo nemutarisiro yavo inenge iri ngoriwo nyaya yekuti dai vagona kunge vachikukurirana, nekuti Britain yagara yakatokoshera Zimbabwe, Zimbabwe yagara yakakosherawo Britain. Asi kana pasinga kwanzi kuitika nhaurirano pakati pevari kutotonga kuBritain kwacho pari zvino navamunangagwa, hazvina kuipa hazvo kuti iwo vaTony Blair vange vachida kuti paitwe nhaurirano kuonesana.
Chii chakakosha chingade kukurukuriranwa?
Ndinodaira kuti nyaya huru yavanenge vachida kuonesana inyaya yekuti zvinhu zvakapotseka papi, zvakaresveka papi panyaya yekutorwa kwakaitwa minda zvisina yatingati pachirungu compensation. Inyaya inoda vairepo, inyaya inoda vanoiziva. Saka ndinoona sekuti zvakangovanakira iwo la Blair kuti vange vachitambanudza ruoko rwavo vachida kutaura navamunangagwa saizvozvo, chero zvichibatsirawo nyika yedu, chero zvichibatsira nyika yavo yeBritain kuti ukama hwacho hunge huchisimba.
VaBlair vari kuti muZimbabwe munofanira kuwandudzwa zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Zvinokwanisika here?
Ndo panozongoshira sarungano ipapo vaZulu, nekuti taakutoziva yagaroziva kuti hurumende iripo haina chido nekuvandudza zvematongerwo enyika, nekuti sekutaura kwakamboita vaJonathan Moyo kare kare vaitaura nemazwi echirungu vachiti Zanu PF cannot reform itself out of power.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare Muharare. Vamwe vanomunyika vari kuchema chema kuti vave kuziya nenzara vari mudzimba nenyaya yekushaya zvekudya. Izvi vanoti zviri kuwedzerwa nenyaya yekusaenda kumabasa nekuda kwehurongwa hwehurumende hwekuti vanhu vakawanda vagare mudzimba kuedza kurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. United Nations inoti iri kutsvaga rubatsiro rwemari inodarika mamiriyoni mazana masere kana kuti 800 million United States dollars kubatsira vanhu mamiriyoni manomwe vatarisana nenzara muZimbabwe. Izvi zviri kukonzerwawo nekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapera, pamwe nekugarira badza kwevamwe varimi. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima.
VaZulu panyaya yechikafu semaZimbabwe tinofanira kuziva kuti primary responsibility ndeye government. Panenge paita madroughts nezvimwe zvakadaro, primary responsibility ndeye government yekuti iwane chikafu chekufida vanhu vayo.
Hurumende iri kuita sei pari zvino kugadzirisa dambudziko iri?
Hurumende iko zvino ine zvinhu zviviri zvairi kuita: kutenga chibage munyika kune avo vakakwanisa kukohwa pamwaka uyo iwoyo wadarika, ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti taona kuti pachibage chatinacho chatakawana isu nechibage chinodiwa nenyika pane mukaha wakadii, isu tochinotsvaka manje kunze kwenyika kuti tiwedzere chikafu ichocho.
Saka ndiani chaizvo muhurumende anenge achiita basa iri?
Panotove nekomiti yekabhineti inoita basa iroro inonzi grain mobilization. Saka iyi komiti iri kusevenza siku nesikati kuti chibage chitogwe chiri muno munyika nechinobva kunze kuti chiiswe kumatura. Kana tazotarisa tikaona kuti pachibage chiri kuuya munyika, chiri kubva munyika chakarimwa nechiri kubva kunze chiri kutengwa nehurumende yedu isusu, paita mukaha zvakare ndo patinozoinda kunotsvaka kunze kwenyika. Hatitangi nokutsvaka kunze kwenyika. Vanozouya vachitibatsira kubva kunze kwenyika kunyanya-nyanya inonzi World Food Program yeUnited Nations, vanouya vachizowedzera pane zvinenge zvichiitwa nehurumende. Saka primary responsibility ndeye hurumende, and hurumende iri kuita zvese zvainogona kuitira kuti pasazombowana mwana weZimbabwe umwe chete anofa nenzara.
Mukuunganidza kwamuri kuita nekusunza uku, mungati makwanisa kuwana here zvinokwandira nyika?
pakati pe zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe ne za tiri kupromiswawo ne United Nations iyoyo World Food Program zvino taridzika sokuti tichakwanisa kuti tisunde mwaka kusvika patichazonokohwa gore rinouya.
Gurukota rezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Tabatawo munyori anoona nezvemagariro evanhu mubato rinopikisa reMDC Alliance vaGideon Shoko.
VaMavhima vanenge vachitaura kuti vari kubatsira masupporters havo, havabatsiri ruzhinji rweZimbabwe. Ndiyo problem yavanayo. Saka then you find kutiko vamwe tese tinenge tisingazivi nekuti vanobatsira masupporters havo.
Asiwo kwamunogara vashoko, hakunawo kana mumwe chete here wamuri kuona wari kupiwa chikafu?
Inini kwandinogara hapana wandinoziva muraini mangu anobatsirwa nenyaya yeCovid. Vasevenzi chaivo chaivo vakanga vasingaendi kumabasa nguva yese iya havana kumbobatsirwa. Saka ndevapi chaivo chaivo vanhu vavanobatsira ivo vaMavhima vacho?
Ko iyo nyaya yekusimbaradza kuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown muri kuionawo sei?
Nyaya yelockdown takaitaura kana payakatanga, handii dai muchirangarira, takatanga kuitaura muna March payakaitwa, tikati aiwa nyaya yelockdown haina kunyatsopulaniwa zvakanaka nemhosva yekuti iko mastakeholders ese haana kubvunziwa kuti toita sei. Nyaya yakanga iri izi dai kuri kutiko takanga tine hurumende inoda zvevanhu, iri yevanhu, inotarisa zvido zvevanhu.
Saka ndianani chaizvo vamuri kuti vangadai vakasumwa?
Tina mastructures aripo kuvanhu, pasi kuvanhu. Tina makanselers aripo. Makanselers iwayo aifanira kunge akapiwa basa rokuita kuti vaone kutiko vanhu vanowana zvekudya sei.
Ko vashandi vaizobatsirwawo sei apa semaonero enyu?
Vari kubasa zvakanga zviri easy kuti iko maemployers vane maregisters evasevenzi vavo vanavo, vaikwanisa kupa hurumende kuti ko isusu kwedu ndeava vanhu vatinavo. Kana kuri kuti pabvumirana kutiko panopiwa rubatsiro rwakati, then vanhu ivavo vaiwana rubatsiro ruchicoordinatewa namaemployers avo. Kune ava vasingasevenzi zvaicoordinatewa nemacounselors avo. Asi zvinhu zvese izvi hazvina kuitwa. Chataakunzwa ndechokuticho pane vanhu vari kubatsirwa, pane vanhu vari kuitwa sei.
Saka zvakamira sei munharaunda umu?
Vanhu vari kufa nenzara kuchingonzani tichabatsira tichaita sei. Hakuna vanhu vari kubatsirwa, kunyeba, hapana chokwadi ipapo chaizvo. Saka sekutaura kwandaita, dai kuri kuti zvavaida kuti zvibudirire vaisenzesa system yandaita elaborate pamusoro apa yandanga chikutaurira yamacounselors yamaemployers zvaibatsira chaizvo. Ndokuona kwangu.
Munyori anoona nezvemagariro evanhu mubato reMDC Alliance vaGideon Shoko vari parunare muBulawayo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nzvimbo zhinji dzekuchamhembe kweTexas muAmerica dzawirwa nedambudziko rekuvhiringidzwa nedutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti Hurricane Hanna. Governor weTexas vaGreg Abbott vanoti Hurricane Hanna asi yaparadza misha yakawanda iyo yagara itori nerimwe dambudziko rekuvhiringidzwa nechirwere cheCOVID-19. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandirikupakurirai svondorega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nevemapato anopikisa hurumende, anosanganisira bato reTransform Zimbabwe rinotungamirwa navaJacob Ngarivhume nemamwe masangano anotungamirwa nevechidiki munyika. Kuratidzira uku kwakarongwa kuitwa musi wechishanu vhiki rino, musi wa31 Chikunguru. Tichitaura so vaNgarivhume vari mujeri mberi nepamusoro penyaya kuti varikupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavamunangagwa vangarivhume pamwe chete nemutapi wenhau ane mukurumbira vahope wechingono vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vanodzoka zvakare kudare musi wa14 nyamavhuvhu nhasi muchirongwa tabata imi vateereri vestudio 7 kuti tinzwe maonero enyu pamusoro pezvechirongwa chekundoratidzira musi wa31 chikunguru takakumbirai kuti mutitumira mashoko enyu pawhatsapp panhamba dzinoti +1 202 465 0318 tichange chiendera mberi nenyaya iyi tichitarisa nyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown saka kana muchida kutitumira maonero enyu atokwanisa kushandisa pachirongwa chedu chevechidiki chethe connection musi wechipiri titumirai mavoice notes pawhatsapp ngatinzwei maonero evateereri vestudio 7 pamusoro pezvenyaya yekundoratidzira musi wa31 chikunguru
demonstration yavo haina kuipa kana ichiita zviri pamutemo but noti kuzova demonstrate inorovesa vanhu ende zvekutaura nhema kuti vanhu vose munyika vakati kwanzi toda kudemonstrata aiwa hatika demonstrate kuti vamwe vanhu vagute ivo mapoliticians ndovanoda zvigaro saka voda kutiisa mberi kuti iti tigorobwa nemaporisa nokuda kwavo ivo kava vachipwa zvigaro ngavagwe zvigaro voga nokuti kuti vaise vanhu mberi ngavaite voga
Hallelujah, hallelujah, makadiko mose, vatereve studio 7, akutandiva moyo ku South Africa. Se munhu wamwari aisi nauya ndinokurudzira zvikuru kuti kuratidzira kunyika yezvo kuitwe nekuti akaona kuratidza kukuru kakaikomekezwa kwemakore namakore namakore. Hakuna zvakakashandura, hakuna zvakakapa, hakuna zvakabuditsa. Asi akaona vanhu vakawanda vachikuvadzwa nokurohwa nokukuvadzwa chaizvo. Saka iyi kuratidzira kungadai zvo 31 July, ndiko kunokuvadza vanhu, tasai vanadakadzwa vakaratidza vakarohwa zvikuru, nhasi unonzi vakatiya mhosva. Ndivakakanganisa vanonyepera government kuvatungamirika vadaidzire misangano yekuratidzira idai manga muri vamwe zvimwe zvinhu izvi masiya zvakadaro nokuti munokuvadzisa veruzhinji ende futi mosungwa futi morohwa futi hazvibatsiri chinhu kuti nyika dzekunze dzione kuti one zvamaitwa vanongoona asi chanduko hamuna munobuda chine masankisheni akanyasungwa vanosungirwa mashandisheni ndo veruzhinji vezimbabwe vasina mari ivo vari mugavhi vangachitonha chitoguta saka zvimwe zvinhu izvi mungagona kuzviita zvenyu kuti ngatinoratidza nyika yose asi tinoti tinochemera nyika yezimbabwe nokutyira vana vezimbabwe
madiva shamarero westudio 7 hasita ndiro rundudzi samuel zinogara ndine nhau yatiri kuda kuti ndimbotauro panhau yekuratidzira yekuratidzira yakanaka zvikuru munhu wese aimirira but nekutya kwatiri kuita kuri kutya kuri kuita vanhu va ende anditifunga kuti zvakanaka ndezvekuti vanhu varatidzire kwavari ikoko kana vari mutaundi voratidzira vari mutaundi vari kumataundship ngavaratidzire vari kumataundship koro vari mumamisha ngavaratidzire vari mumamisha imomo vari kusouth ngavaratidzire vari munzvimbo dzavari tingosumuka pasi rose one time kwete kuti zimbabwe yega tese ngatikurudzirwe tese tiri munzvimbo yatiri munyika matiri imomo munyika dzatiri idzodzo ngatikurudzirwe tipiwe zvitobvirwa izvozvo kuti munhu wese ari kuda kuti zimbabwe isununguke ngatidemonstratei pasi rese hatiratidzirei kwete kuti zimbabwe chete
aiwa muri zimbabwe tinotenda kune vose vakatitumira mashoko avo pawhatsapp saka muri zimbabwe tichitarisa nyaya yekuti kune coronavirus uyezve mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakabva kuparura marestrictions matsva echirongwa chelockdown muchiri kutarisira kundoratidzira here mukupera kwemwedzi uno titumirei mashoko enyu pawhatsapp panhamba dzinoti +1 202 465 0318 tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi musakanganwe tichange tiri tose pachirongwa chedu chevechidiki chethe connection musi wechipiri 8 to 9 pm pano pane venyuro yestudio 7 anokuonekai nemufaro ndini wenyu mike hove tosangana nemusi wechipiri babai
tinotenda zvikuru mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba
Maneru akanaka vatereri ini ndini tanonoka wande. Shondrapera, hurumende Muzimbabwe yakasimbisa mitemo yekuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Ichirambidza ove makereke kuungana nenzira dzavagara vachiita chirwere ichi chisati chauya. Bishop Nicholas Chad Gandia vanoti vatendi nevemachechi havafaniri kuora moyo asi kuchiratidza uKristu hwavo panguva ino. Bishop Gandia, taurai kuvateereri vedu.
Kwaziwai vateereri, tinovimba kuti mese muri kuzvichengetedza kubva kudenda iro rapararira mupasi rose, denda rekorona riri kuuya mune matambudziko atoripo akawanda.
Zvino basa revatendi nevemakereke nderipi panguva yakadai, Bishop Gandia?
Basa rechechi ngere kushumira kuvanhu vose, kubatsira vanhu vose. Asi nepamusoro pedenda iri, taakuona kuti kana machurches akushaiwa zvekuti vanobatsira vanhu nazvo, ngekuti iwo kuti wakwanise kubatsira vamwe vanenge vatopiwa nenhengo dzechechi yavo.
Zvinoreva here kuti chechi haisisina basa pamusaka penyaya iyi?
Izvo hazvirevi kuti izvo basa rechechi rapera. Basa rechechi rinoenderera mberi kunyange kuine denda iri. Wafundisi nevamwe vese vanoshanda mumakereke wari petinoti pafrontline, pamwe chete nevanoshanda nezveutano munyika dzose. Ngekuti wafundisi tinoona kuti vanodaidzwa kune varwere, kunyange ivo vari kurwara nechirwere chekorona. Vanodaidzwa kuviga vafi, kunyange ivo vafa nechirwere ichi. Saka nokudaro tinoona kuti izvo basa rechechi harimiri nekuti kune korona.
Izvi zvinoitwa sei panguva yakagosha kudai, nai Bishop?
Izvi tinozviratidza nekuwa nerudo. Izvi tinozviratidza nekuwa nehanya kune vamwe vedu. Tinofanirwa kuona kuti hama dzedu dzakararamawo sei, dziri kurarama senyu. Hapana chatinoti mugano panyaya yerudo rwemuKristu. Tinofanirwa kubatsirana panguva ino yakadai. Kunyange kuine lockdown, hatifanirwi kuregedza kuita chiKristu ngekuti kune lockdown. Izvi tinokwanisa kuzviita somuenzaniso nekungofonawo kungoti makadini marara here, wonzwa kuti hama yako yarara senyu, zviri kuita sei kumba kwawo. Ndokuwa nehanya ikoko. Dzimwe nguva iwe kana uine chikafu unokwanisawo kubatsira hama yako iri pa next door, ngekuti kune vamwe vasina zvachose. Isu samaKristu tisu maoko acho aKristu, tisu tsoka dzacho dzaKristu, tisu muromo wacho vaKristu.
Munoti kuvatendi mashoko enyu okupedzisira?
Tinoti munguva ino yedenda rekorona, maKristu ratidzai uKristu hwenyu nekubatsira vamwe. Tinoti zvakare zvinokurudzirwa kuti pfekai mamasks, itai kudaro. Zvinokurudzirwa zvokugeza maoko, ngatiitei kudaro. Izvi zvinoitirwa kuti tizvichengetedze. Neniwo ndinoti zvichengetedzei. Pakuzvichengetedza uri kutochengetedza vamwe. Tiri kutochengetedza community yedu kuti vazhinji vasafe nepamusoro pedenda rekorona. Asi okumachurches, kunyange tisingakwanisi kuungana kuti tinamate tiri pamwe chete, kune vamwe vane zvinoita kuti vaone zviri kuitika kuchechi kwavo. Saka tinoziva kuti kune maservices minamato iri kuitwa paFacebook, paZoom nezvimwe zvakadaro. Tinozvikurudzira kune vane vanokwanisa, asi tinozivawo zvakare kuti handi veruzhinji vanokwanisa kudaro. Saka tiri kuti iwe muKristo, chirarama upenyu hwechiKristo hunobatsira vamwe mucommunity mauri imomo. Vateereri, zvichengetedzei, chengetedzaiwo vamwe kuti vasabatwe nedenda rekorona. Mazvita.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda zvikuru mashoko atapiwa naBishop Nicholas Chad Gandia. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Isika tisenda baku.